Pisarema 131. Rwiyo rwekukwidza rwaDhavhidhi. Haiwa Jehovha, mwoyo wangu hauzvikudzi. Maziso angu haana manyawi. Handina shungu nezvinhu zvikurukuru, kana zvinhu zvandisingakwanisi. Asi ndakadzikamisa uye ndakanyaradza mweya wangu, semwana achangobva kurumurwa naamai vake. Ndinogutsikana semwana akarumurwa. Israeri ngaamirire Jehovha kubva zvino zvichienda mberi uye nekusingaperi.